Happening right here, Mondays through Fridays at 09:05 and 20:05 UTC, right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC. Tinosangana zvakare Manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 8 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 787 vafa vari vapfumbamwe. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa vaObedaya Moyo, avo vaive gurukota rezveutano. Amai vemutungamiri weMDC Alliance, Ambuya Alice Chamisa, vanowigwa zvine mutsindo kwaGutu. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira magonyeti kuSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko. Iyi ndiyo imwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe, kana kuti 787 vafa vari vapfumbamwe. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwevamwe vanhu makumi mashanu nevatatu nezuro. Vanhu gumi nevatanhatu vakabva kuSouth Africa, vatatu vakabva kuBotswana uye makumi matatu nevana vagara vari munyika. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vanosvika mazana maviri nemumwe chete, kana kuti 201. Vanhu vakavhenekwa chirwere ichi nezuro vanosvika mazana matanhatu nemakumi masere nemumwe, kana kuti 681. Vanhu vaongororwa chirwere ichi munyika yose kusvika pari zvino vadarika zviuru makumi masere nechimwe nemazana matatu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 81,335. Pasi rose vanhu vabatwa neCOVID-19 vadarika mamiriyoni gumi nerimwe nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nezvishanu, kana kuti 11,995,000. Vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana mashanu nemakumi mana nezvinomwe, kana kuti 547,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamiriyoni matatu nezviuru makumi mapfumbamwe nezvisere, kana kuti 3,098,000. South Africa ndiyo ine uwandu hwakanyanyisa hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika dzemuAfrica. Nyika iyi ine vanhu vanodarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu nemazana masere nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 215,855. Inoteverwa neEgypt, iyo ine vanhu zviuru makumi manomwe nezvinomwe nemazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe, kana kuti 77,279. Ichiteverwawo neNigeria, iyo ine vanhu zviuru makumi maviri nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 29,789. Zvichitevera kugunununa kwakanyanya munyika nekunze nenyaya yeuori muhurumende, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakazomanikidzwa kudzinga basa gurukota rezveutano vaObedaya Moyo, avo vari kupomerwa mhosva yeuori pakutengwa kwezvikwanisiro zvekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. vamoyo varikutarisirwa kumiswa zvakare pamberi pedare musi wa 31 Chikunguru uye vakabatwa nemhosva iyi vanogona kukandwa mujeri kwemakore gumi nemashanu kana kubhadhariswa mari. Vamoyo vanonzi vakaita chikiribidi pakupa kambani yeDrugs Global basa rekutenga zvikwanisiro izvi nemari yaidhura uye kambani yacho isina nhoroondo yakati tsvikiti. Izvi zvakatanga kuburitswa nemapepanhau epaInternet akaita seZim Morning Post, Zim Live uye mutori wenhau Hopewo Chingono uyo aiburitsawo paTwitter yake. Kunyangwe hazvo vehurumende nezanu PF vakamboedza kutyisidzira vatori venhau ava, nyaya iyi yakagumawo yasvika kusangano remapurisa repasi rose reInterpol iro rakati riri kuferefeta kufambiswa kwemari yekubhadharwa kwekambani iyi nehurumende zvinonzi zvakaitwa nenzira isina kujeka. Mwanakomana wavamunangagwa Collins anonzi akabatwawo mambure enyaya iyi. Asi mutsamba kuvatori venhau akati ari kuzorwa mafuta enguruve yaasina kudya. Zim Morning Post neZim Live akaburitsawo mifananidzo ina Collins nemumiriri wedrugs muZimbabwe vaDeli Shinguwaya avo vanonzi vaimbokokwa kumabiko ekuState House. VaNguwaya ndivo vakatanga kusungwa nenyaya yehuori iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanokokera mabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba.
Nyango zvazvo zvatora nguva yakareba kuti vazosvika pachinhano chakadai izvi, asi zvinopa chiedza kuti kwatiri kuenda kunenge kwakamira sei. Asi ndinofunga kuti zvese zvaitika izvozvi izvi zvazoitika nekunge vanhu veZimbabwe vacharedza kutsutsumwa kwavo kongo yakareba pane murume iyeyuyu nevamwe vake. Asi tinoonawo zvakare kuti pauori hwoyuyu vamwe vakanga vasiri vega, vakanga vaine vamwe vanhu vakawanda wanda vakanga varipo. Saka tinotarisira kuti pachatorwa matanho akaomarara kuti vamwe vacho vaitwo zvaitwo vamwe izvozvi izvi. Asi tinozvikudza zvazvo kuti nyange zvazvo zvazvanoonoka, asi kuti patombotorwawo chimwe chinhu chinotaridza kuti hurumende haisi kufarira nyaya dzeuori.
Asi kavamwe vari kuti hurumende haina zvakanyanya zvayaikwanisa kuita panyaya yekutengwa kwezvikwanisiro kana kuti maPPEs nekuti zvaidiwa munyika nechimbi chimbi, uku vana chiremba vanga voramwo mabasa vachiti vari kuda zvikwanisiro izvozvi.
Tine vashandi vehurumende vanoziva mabasa avanofanirwa vachiita nguva nenguva. Saka hatingati isusu chimbi chimbi yekutsvaka zvinhu ndo mukana wokutadza kuita basa. Vanhu vakatotadza kuita basa nemaune vachida kuona kuti vajuruja mari iyoyi yerubatsiriro iri. Saka handifungi kuti chikonzero chakasimba chekuti nenhau yekuti basa raida kuva nechimbi chimbi vanhu votadza kuita basa. Kwete, hatibvumi izvozvo.
Tiri kuona vamwe vanokweretesa mari nevamwe mudare reSenate muAmerica vari kugunun'una nekubatwa kuri kuitwa mari dzeCovid muHarare. Zvinozoita nyore here mune ramangwana kuti vanhu vabatsire Zimbabwe nemari chirwere ichi chikaramba chikomba zvachiri kuita?
Handiwo vega vakuita chinefu chekuda kubatsira Zimbabwe nekuda kwekubatwa zvakanaka kwemari dzinenge dzavai muZimbabwe. Masangano mazhinji uye nedzimwewo hurumende dzekunze dzaonawo kuti Zimbabwe haisi kunyatsobata mari nemutoo unofanirwa uye kuti rubatsirirwo urworwo rusvike kune vanhu vanenge vachida ruyamuro. Saka idambudziko rapinda munyika uyezve zvichakonzera kuti vanhu vakawanda vatambudzike nokuda kwokutadza kubatwa kwemari kunoitwa nemapazi edu ehurumende.
Vanokokera mabasa kuchamhembe kweAfrica musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vachitaura vari parunare muHarare. Tichiri panyaya iyi, sachigaro wekomiti yeSenate yemuAmerica inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJim Risch vakagarawo vanyora tsamba kuWorld Bank vachiti mari yose yekubatsira Zimbabwe kusanganisira mamiriyoni manomwe ainge apiwa nyika kurwisa chirwere cheCovid-19 yaifanira kunyatsotarisiswa kuti isashandiswe zvisizvo sezvavanoti zvakaitwa mari yekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai. Mukuona kuti mari iyi yashandiswa zvakanaka, World Bank iri kushanda neUnited Nations Office for Project Services neDutch Catholic Organization for Relief and Development. Rimwe sangano rinokweretesawo mari pasi rose reParis Club rakanyorawo tsamba kugurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube richivaudza kuti vakasashandisa mari dzavari kupiwa kurwisa COVID-19 zvakanaka, kuwana rumwe rubatsiro mune ramangwana kuchanetsa. vanhu vakawanda kubva kumativi mana enyika zvikuru vatsigiri veMDC Alliance vaungana nasi kwaGutu vachionekana nemutumbi waambuya Alice Chamisa amai vemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa avo varadzikwa kumusha kwavo nhasi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachiona kuradzwa kwambuya Chamisa. Vatungamiriri veMDC Alliance pamwe nevatsigiri vavo vauya nehuwandu hwavakusanganisira mutungamiriri werimwe bandiko reMDC Muzvare Thokozani Kupe avo vatadza kubata maoko sezvo vanga vachitoredzwa nevatsigiri veMDC Alliance zvapa kuti Muzvare Kupe vadzokere vasati vaburuka motokari yavo. Vachamisa vazobuda panze vachirambidza vatsigiri vavo kusoredza nekuvhairira Muzvare Kupe avo vanga vatosimuka vachityira mhirizhonga sekamboitika pavakaenda kunochema mutungamiriri weMDC wekutanga vaMorgan Tsvangirai muna 2018.
Enhamba dzangu chenyu chanoita kuuya kana mukasachinja maitiwa kunoita politics izvi ndichazvitaura kusvika manzwa uye maona. Politics hadziitwe zvechiganya bhura zvamunotaura kuti kana anenge akungawirira nesu chimbomugodzi asingawirira nesu pfuwa kumusana. That's not politics. Asingawirira nesu politics tinomuratidza zvakanakira maonero edu nekumuratidza kushata kwemaonero ake.
Izvozvo mukuru.
Saka hasha ngazvite shoma.
Vanhu vataura pakuradzikwa kwaambuya Chamisa vavarumbidza vachiti vaive nerudo uye vaitya Mwari izvo zvakaita kuti vagarisane nevamwe zvakanaka. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance amai Linet Karenyi Kore vati ambuya Chamisa vaenda panguva yakaoma apo vaigara vachirwadziswa nekushungurudzwa kunoitwa mwana wavo mune zvematongerwo enyika.
Hauchajiwa kusunga mkunguru kunamata nekusanya ndosa ita mkazuri paya pano zvakuti neriwanzwai iye aimwana kupfuura Nelson wacho mwana wawo inasarudzwa abirwa mwana wawo nemamembers of parliament adzingwa mwana wawo nemakanzelas adzingwa waizwa seisa munhu wakapinda mukuzvara Nelson wacho. So rufu rurufu rurukutirwa kuti ndimai akaenda kunofira isusu Zimbabwe tese kuti tirarame.
Mumwe mutevedzeri wavatamisa vatendai biti vati bato ravo rakatosikirwa naamai vakabereka mutungamiriri anotarisirwa neruzhinji rwenyika kubudisa vanhu mumatambudziko avanosangana navo munyika.
Kuti isu veMDC Alliance inotungamirwa nemwana wenyu Advocate Nelson Chamisa tinoti we are very sorry tine hurombo nekurasikirwa nambuya Chamisa namai Chamisa. Ini ndiri mumwe vevaivai vaimbosvika pano ndichiona mai vangu ndichiona gogo kune zvinhu zviviri zvavaita. Chekutanga changa tiri chokukurudzira kuti vanangu namatai she was a prayer warrior. Chechipiri vanga vaine rudo hawaibva pano usina kambambaira hawaibva pano usina kahuku karodhirana kawaenda nako. So urwacho tiri kuruona muna Advocate Nelson Chamisa.
Mumwe muvakidzani wambuya Chamisa ambuya Taona Mutesva vatiwo vanhu vekwachiwara varasikirwa nemudzimai aibatanidza vanhu uye akashanda nesimba kuendesa vana kuchikoro avo vave vatungamiriri.
Vaibika chero mbuya vake pamwe vaibitiridza mwana wavo kuti aende kuchikoro mbuya vanei vachitiki handari pamba pavo kubika voti o mwanangu nemukadzi ipai Nelson Mari aende kuchikoro ndopetubva Nelson muzomuona adai.
What was that story? Munyori weze mabasa ni magaru wakanake evanu mchikwarachi wa diki ve MDC Alliance wama komborero haruzivishi wati Ambuya Chamisa mbele kangachi gara achishunguru zwa nezi rukuitika msangano suwezo mwana wavo alikukutiranwa ne wakapata nuka awanunzi varushanda ni bato reza NPF Ambuya Chamisa awangawane makore makumi matanatu ne matanatu ye kubere kwa wanunzi wakadona wari mbindura wari murivo toku vavashaya ipapo ne msue muvuro vasi ya wana wavo vana ne murume wavo wasi uvano Chamisa Ndaka mira Studio 7 Masvingo Dini Godfrey Mtimba
Sakambi
Vanhu vakawanda vanoti varikutadza kutora mari dzavanenge vatumirwa nehama neshamwari dziri kunze kwenyika ku Western Union nemukuru Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera
Vanhu avanoti pavari kuenda kunzvimbo dzekutora mari dzinenge dzatumirwa zvakaita semukuru neWestern Union vari kuudzwa kuti mari haisati yavepo kana kuti vaende kune mamwe mapazi avo kana kuti vadzoke mangwana izvo vanoti zvanyanya ivo vachifane nzara. Mumwe akatumirwa mari svondo rapera asati awana mari yake vamugove gore jena vati vari kungonzi vadzoke mangwana mangwana acho wonzi mangwana zvakare
tungonzi kumukuru kutakasvika nosongo ya mangwana then moya mangwana saka which means kumukuru I think hasina mari oro kuti vane zvavari kuita nemari here kuti vazopa vanhu later but then urungoenda ndaenda nhasi dzoka mangwana dzoka mangwana udzoka futi mangwana which means mari kuenda kusisina kumukuru
Vagenes Machara vati vave kufa nenyota makumbari mumvura sezvo vari kutadza kuwana mari yakatumirwa nemukoma wavo ari kuAmerica. Vamachara vati vaneta nekunzi vadzoke zvekuti vave kufungira kuti mari yavo inomboshandiswa vasati vaipiwa. Asi mushandi wemukuru anonzwa nyunyuto dzevanenge vatumirwa mari asina kuda kudomwa nezita ati mari iriko asi pane dzimwe nguva masaisai kana kuti network inenge ichinetsa uye vanhu vari kutumirwa mari vari kuwanda zvekuti avaperi vose kupiwa musi mumwe chete.
Mari kuveko iri kuto the only understanding is ingatiita tingave chitonetsa inetwork probably one kuti pamwe zvechitongwari kunonoka bati vanhu vachona vari kuwanu vakawanda futi vachitora mari vacho havapiki mari vose kawanda.
Nyanzvi munyaya dzezvemari uye vachidyara mari munyaya dzemicrofinance munyika pamwe nekumalawi valouis madhafi vati kushayikwa kwemadhora ekuamerica kunokonzerwa nezvinhu zviviri zvinoti kushandiswa kwemadhora ekuamerica munyika nemunhu wese pamwe nekusafamba kwendege munyika idzo dzinounza mari dzemakambani akaita semukuru kana Western Union.
Marino uya nendege inouya yakatotakurwa iri mumatranki yotodistributwa kumamajor usually this thing is done nemabhengi but nekuda kwecovid hakuna maflights ari kuitika maflights they're very limited saka ndege dziri kufamba dzichitakura mari ishoma right now I don't think there's any bank which has got chi mani nenyaya yekuti hakuna ndege dziri kuita se dziri kufamba.
Vanhu vakawanda munyika vave kurarama nekutumirwa mari nehama neshamwari dzakaenda kune dzimwe nyika kunotsvaka mafuro manyoro sezvo munyika musisina mabasa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930-7270 ne9885 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dunhu reArizona muAmerica rava nevanhu vanodarika zana nezviuru vabatwa nechirwere cheCovid-19. Izvi zvaita kuti dunhu iri ritarirwe senzvimbo yavhiringwa zvakanyanya nechirwere ichi sezvo munhu mumwe chete pavanhu vana vari kuvhenekwa mudunhu iri ari kuwanikwa aine chirwere ichi. Zimwe Zvizarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinotyaira magonyeti zvinoti zvave kugara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera kurwiswa pamwe nekupisirwa marori azvinotyaira nezvizvarwa zvenyika iyi zviri kuti vekunze havafaniri kunge vachishanda muSouth Africa. Kuratidzira kwakaitwa nezvizvarwa zveSouth Africa nezuro kunonzi kwakasiya chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakuwadzwa uye magonyeti ane chitsama apiswa. Zvizvarwa zveSouth Africa zvakavhara migwagwa nezuro zvichibatidza moto kudzivirira kuti motokari dzisafamba. Mumwe mutyairi anobva kuZimbabwe vaPatrick Makuaza avo vari kuDurban vanoti nezuro zvinhu zvanga zvakaipa zvekuti vavanoshandira vakatovakurudzira kuti vasapinde pamigwagwa. Asi vanoti nhasi vambodzokera mumugwagwa kunyange hazvo kuri kuedza dziva negumbo nekuti mune dzimwe nzvimbo vari kuratidzira ava vanonzi vachiri kunetsa. Vamakwaza vanoti hurumende yeSouth Africa iri kuvatsigira sezvo iri kuti vabvumidzwe kushanda kana vaine magwaro anovabvumidza kunge vari pabasa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamakwaza muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika.
Vakuratidzira kwakaitwa nezuro mukati memugwagwa mutaingono vamwe vachinzi vakwazwa vapisirwa marori. Tineo fana nzuwa papa wa mwenye tuwa takana nzuwa kizuwa kuwa zuwa omu roti imu mwusaka zuzuwa chua suna umira zaka naka kutuwa kumana wa kiwa rukupara mkwa kwa yeti wa jipisa marwezi saka zuzuwa zirukuneta zirukuneta sata ziwa kuti suno famba suna kumira pati mkucha ae mere mere chayo yi wondo chayo yi wondo ombe chayo
saka nasi zinuzaka mira sei mumu kwa kwa
ningati mukati mezwara nhasi takwanisa kuti tibude tiende kumabasa. Aiwa zvara nhasi marori ari kufambawo panapa nepapa kunyanya nzvimbo dziri mudhuze nemupoti umwe. Aiwa tiri kufamba nekuti mapurisa anenge arimo anenge akachengetedza nzvimbo dzacho. Mapurisa aiswaiswa mukati menzvimbo idzodzo kuti aone kuti zviri kufamba sei. Aiwa zvara nhasi rinenge rakatinyararembichana takwanisa kuti tiende kumabasa tichinosenza. Asi vakomana vacho aiwa vari kupenga vakomana vacho vari kupenga papa makadizvenyu vakandimire.
Kuivo vamunoshandira vari kuti ivo nezviri kuitika izvi kuvharirwa kwemakambani avo.
Tinoshandira vari kuti zvirikuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa zviri kunze kwemutemo nekuti varungu vatasiedza navo makore akawanda. Dambudziko raakuita vakomana vamanye nekuti vaakuda izvozvi kusiedza pamwe pese makore akura yavanga vasingade kusiedza nekuti kusiedza chaiko vanenge vasingafarirewo zvekusiedza. Saka varungu nezuro vakambotimira vakamboti timbomira kufamba mumugwagwa nekuti nezuro zvasina kumira zvakanaka. Saka nhasiwo nenhau dzataurika mumapepanhau nemumanyuzumo zvinenge zvaratidza kuti hurumende inenge yapindira. Saka nhasi vatitendera kuti tipinde mumugwagwa tinosenza. Asi takangosenza takangomirirawo marizalts ehurumende kuti vachati kudii toona kuti zvinofamba sei baba kandimire.
Saka iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti nezviri kuitika izvi.
Hurumende yeSouth Africa iri kuti munhu wese ane mapepa ngaasinze ende uyezve hurumende yeSouth Africa iri kuti iyo ichatarisa mamirirewo evari kushanda vacho kuti mapesendeji ari mumakambani dzacho naakamira sei. Then kana vaona kuti mapesendeji dzacho naakamira sei then vozopasisa mutemo. Ende hurumende yacho iri kutoti zviri kuitwa zviri kunze kwemutemo nekuti South Africa yakangofanana nedzimwe nyika dziri musadhiki dzinofanira kuti dzityidza nechenyika dziri munharaunda imwe chete. Saka ivo vari kutotoo zvirikuitwa nevakomana vomunomwe zvekusiraika nekumisa marori kufamba zviri kunze kwemutemo. Ndosaka vatoti nhasi hakuna munhu anofanira kuva achimiswa kusiedza munhu wese kumabasa. Saka takangomira kuti tizozova kuti outcome yavo ichazobuda ichiti kudii pamazuva ari kuteera iwayaya.
Saka imi kupinda kwamaita mumugwagwa nhasi hamusi kuchira upenyu hwenyu here?
Nhasi tatongobuda kakutiumba macho haungagareka because kutowinawo ndokutoirwa bhozi iwo ndowapinda mukati mezvimbo zvevanhu. Saka ukabvuma iwo kuti iwo tagara kumba wasingati unoenda kubasa zvinhu zvacho zvinobva zvatongoipa. Saka nhasi tangodzidza tongobuda tiende kumabasa kwacho kuti tiwanewo cheuviri nekuti kana ukagara kumba wako hauna chaunowana. Saka tatongoti tingobudawo tiende kumabasa tinosiyenza. Aiwa kutya tine tinako hapana zvatingaiti hatina sarudzo. Hatina sarudzo yatinoita kuti dai tatinemuwo sarudzo yekuti kumba kwanaka taigona kuti toenda kumba zvino kutsva kumusana nekudumbu chaiko kuti toende kumba kwanyonati hapana chekunoita kuno kwachona hombe yachona iripo. Saka Zakaoma baba zakaoma nata wedu kubasa tiripo tukushenda.
Avo vangavari mwe mchukairi anubwa ku Zimbabwe va Patrick Makuaza bari parunare mu Durban South Africa na Jonga Kandemiri kwa Studio 7. Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurira ipa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ya ndikwa mfundisi mwenye zvangu kuno South Africa regai ndine matambudziko kuna baba vachamisa nemuri yose yoko vachamisa nemuri yose Zimbabwe nemuri yose ya Jesu Kristo nevagari vemasvingo kwaMbudzo munhu wese zvakwe aiwa tinoti baba vachamisa tinemi pamunamato zvinhu zvinorwadza chose kurashikirwa nomubereki akakuberekai asi tinotenda nokuti amai vakakuzakurerai vakakudzai. Nhasi uno maamutungamiri nhasi uno maakuziva kunyaradza nokunyaradza vamwe sezvatinosona. Saka ndiro kuti unobva wachamisa nyararai ndimwari vaita kuda kwavo zvatinoziva kusokora mwari kuti chimwe nechimwe chine nguva yacho uye kuti munhu wakaberekwa nemukadzi ana mazora panyika sezvanzi unoita seruva asi unokumidza kusvava. Saka ndoo zvakaita muupenyu hwedu vanhu panyika pano atigara pasi pedu asi tinoti mwari vaita kuda kwavo kwasara ini nemi. Saka ngatitemei nemi vachamisa nezvakawira muri yose kwenyu nokurashikirwa nenzira yakadai yangasingatarisiwa ponyika iri mumadhaka nekuda kwenhamo necoronavirus. Nhasi uno kubva kwakundonzi amai akushina. Saka tinoda kuti baba zvisuwa aiwa tinorwadziwa nemi nokuti kurashikirwa kwenyu kurashikirwa kwedu amai venyu ndaamai venyika. Saizvozvo nokuti vakatiberekera mwanakomana nhasi uno anova mutungamiriri ari kutungamira pati hombe. Tinotenda kuti mwari vachanyaradza munhu wese ari kuchema nemi kuburikidza onesi kuno South Africa. Tinoti aleluya amen.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Chirongwa chedu che Live Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika ku South Africa uko zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kurwiswa. Diapera regaiti mbotarisa misoro inau zvakare. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika wakakwira nechipiri kusvika pamazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 787 vafa vachiri vapfumbamwe. Nyanzvi dzotaura pamusoro pekudzingwa basa kwakaitwa vaObedaya Moyo. Amai vemutungamiri weMDC Alliance Ambuya Alice Chamisa vanovigwa zvine mutsindo kwaGutu. zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira magonyeti kuSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai muchinzwa nhau dzeIsingebele.